vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri mhosva yeesta masunda vaudze studio 7 kuti mhando yeropa rweo yakakosha zvikuru nekuti ropa racho rinoshandiswa nevane ropa redzimwe mhando mhosva remasunda vatiwo ropa remhando reo ndiro riri kunyanyotengwa nezvipatara
senational blood service zimbabwe tiri kuti tine appeal yatiri kuita kune mazimbabwe ese pamusoro peblood group o blood group o iblood group rakakoshesa zvikuru stere rinoti blood group o vanhu vanenge vane blood group o vanokwanisa kupa mamwe madollars vane blood group a vane blood group ab nevane blood group b saka mahospitals vanowanzo vane tendency yekuodha mablood group o vachisiya mamwe mablood groups atinawo which means kuti mastocks eblood group o anenge akatiita depleted
vatiwo kunyange hazvo vane dzimwe mhando dzeropa vachikwanisa kushandisa o panozonetsa ndepekuti vemhando iyi havagoni kushandisa rimwe ropa risiri remhando yavo
nekuti ivo mablood group o kana vakudawo ropa vanofanira kupuwa nemao chete havakwanisi kupuwa nevamwe asi ivo mao vanokwanisa kupa saka many a times kunyanya kana chibva paholiday kana kuti kana tine very very busy period blood group o rinowanzo kunga rine masocks akatibukirei haisi zimbabwe yoga inonge ichifesa challenge iyo mamwe macountries akawanda vane challenge iyo
munyori mubazi rezveutano dr Gerald Gwinji vanotiwo bazi ravo riri kusimbaradza kushanda pamwe chete nenational blood service zimbabwe kuitira kuti nyika iwane nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vanopa ropa vakwanise kuita izvi zviri nyore
hatina kwekutorera ropa kana kuchengetera munyika yese saka ndosaka tiri kuvandudza ukama nenational blood service zimbabwe kuti vashandise dzimwe nzvimbo dzedu kuitira basa ravo mukutsvaka nekuwanisa ropa tine tarisiro kuti izvi zvichaitika munguva pfupi pfupi inotera
sangano renational blood services zimbabwe rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena uye vanofamba vachitsvaga ropa iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana nbs inotiwo mumwedzi uno wakukadzi inenge ichikurudzira veruzhinji kuti vape ropa rwerudzi rweo urwu ndakamirira studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.